Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoye na udzedu dzanasi muvhuro gunyana 24-2018 vaimbova gurukota rezvematunhu nekutongwa kwemaguta muhurumende yava Robert Mugabe vaSevia Kasuku were vanosungwa nemapurisa mushure mekuzvipira kumapurisa ayo anonzi anga achivatsvaga nenyaya yebhambu rakaputika kuwhite city stadium mubulawayo mwedzi yakati kuti yadarika vanhu vanosvika makumi mana nevatatu vafa nechirwere chekorera muguta reHarare chete kusvika mukuvira kwezuva nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica apo vari kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York dzimwe nhengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinoti hadzikurudzire kuti vachamisa vashande pamwe chete nehurumende yavaMunangagwa sezvo vakaita izvi vanenge vatambira kuti vaMunangagwa ndivo vakakunda musarudzo zvikwata zvenhabvu zvisere zvinopinda mumaquarter finals echibuku Super Cup muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hamba neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.